Icho kwa di pane mapato matatu parizino anoburikiza MDCT inotungamirirwa na mzare Dr. Togozani Kupe kouya code iri kutungamirirwa na Vatrust Chikora kouya People's Democratic Party iri kutungamirirwa na ma Lucia Matirenga mapato awa na Asmaxeni Mengwa za 11 vachange vane musangano nevatatu venhau pahotera yeholiday inn muno muguta guru reHarare muZimbabwe vachange vachipatsanura zvakati wandei muonero wavo zvavawirirana nemuonero wavo maringe nenyaya yekutaurirana kana kuti nhaurirano yetinga kuti muchirungu national dialogue. Mapato awo ndisingadangu kutaura zvakawanda nguva yacho isati yasvika nokuti vachazenge vachitaura zvakawanda nenguva idzodzo dza 11 asi mangwanani vachazenge vachiparura ivo muonero wavo kuti vanoonawo sei panyaya yenhaurirano iyoyo ine zvavanoonawo zvinonge zvingangobatsira nyika yedu yeZimbabwe kuti vana veZimbabwe tive tinogarawo murunyararo ikonomi yedu ive inobudirira vana vedu vawane mabasa nezhonga dzatinoona dzinoitika idzi violence nezvi zvakadaro zvinge zvichigadziriswa.
Kana muchiti nyaya yenhaurirano makamboedzawo here kuti mutaure nebato riri kutonga here kuti munyika muitwe nhaurirano? Nekuti tinombonzwa dzimwe nguva vamwe vachiti ngadziitwe, vamwe vachiti aiwa haivhiniwi.
Ndo chikuru chimwe tisazenge tichitaura nokuti pane zvakawanda zvanga zviitika muchirungu anoti dzimwe nguva kune anonziwo mainformal consultations nezvimwe zvakadaro, asi tiri kuona kuti yemanje mutambo unenge watsuka ropa tasvika panguva yatingangotiyo ngazvichinatsoitwa nemazvo kana vanhu vangu vachingotaura havo vachingotaura inongonzi muchirungu yacorridor talk nezvimwe zvakadaro. Tanga tichionawo kuti aiwa nokuma kuri kuita upenyu tambura kwatiri kuita vana vezimbabwe zvazvinokodzera kuti tiise misoro yedu pamwe chete sevana venyika imwe chete zvizvarwa zvezimbabwe tigadzirise nyika yedu. So ndingangoti kupindura mubvunzo wako Blessing, hongu zviripo zvanga zviitika